Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu chikumi 7 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vari kutungamira chikwata chemaseneta nenhengo dzedare reparamende chiri kushanya kuRussia kumusangano wachakakokwa nedare reparamende renyika iyi reDuma. Vechidiki vebato rezanupf vari kutarisirwa kufora mumigwagwa yemuHarare nhasi vachiratidza kutsigira kwavo mutungamiri wenyika uye vebato rezanupf vaEmmerson Mnangagwa pamashoko avo ekuti sarudzo dziitwe murinyararo. Vadzidzisi vekumaruwa vanoti kunyoresa vana veO-level bvunzo dzemapractical ezvidzidzo zvesainzi kuchanetsa sezvo zvikoro zvekumaruwa zvizhinji zvisina midziyo kana zvikwanisiro zvekuti bvunzo dziitwe zviri nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vari kutungamira chikwata chemaseneta pamwe nenhengo dzedare reparamende chiri kuRussia kumusangano wakakokwa nedare reparamende renyika iyi repasi reDuma. Pane nyika dzakawanda dzakadaidzwa kumusangano uyu uyo uri kupera nhasi. Nyaya dzinonzi dziri kutaurwa dzakanangana neutongo hwejekerere pamwe nekukurudzira nyaya dzekuwanisa madzimai mikana. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumiriri wedare reparamende kumazoe South vari nhengo yezanupf vaFortune Chasi kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
KuMoscow takauya kuno kuna speaker vedu vaMudenda na Honorable Misia Irambwi na Honorable Themba Mliswa na Chief Kumalo. Ndiyo yanga iri delegation yedu yekuparliament, but takazoonawo vamutsvangwa vakauyawo zvavo vari separate delegate yekugovernment. Nyaya yatanga takafambira conference yegungano remaparliamentarians yanga ichisponswa nehurumende yeRussia neparliament yavo yavanoti Duma kunoku, yekuti tionesane mashandiro yemaparliamentarians kuti tingabatsirane sei pakushanda kwemaparliaments kuti tione kuti tingaite sei kuti nyika dzepasi rino security yedu ishande, tione kuti panyaya dzekuti madzimai awandewo muparliament pangaitwe chii, panyaya dzekuzvitonga kwevanhu pasi rese pangaitwe chii, especially nyaya dzekuti kupindira kunoita dzimwe nyika mukuzvitonga kwedzimwe nyika patinoti sovereignty pie, kuiswa kunoitwa masanctions nedzimwe nyika fanike zvatakaitwa isisu neAmerica tichitarisa fanike zvezidhera zviye kuti isusu tinge tichiti tiri kuzvitonga kane parliament yedu tiri kuisa mitemo yedu, asi tozonzi chiitai zvakati isai mitemo yakati zeki ngaite chakati. Saka inyika dzakawanda dzangadziripo.
Ko, ndedzipo dzimwe nyika dzemuAfrica dzangadziri kumusangano?
Kwedu kuAfrica, kusouthern Africa uku, kwanga kuna speaker vekusouth Africa, maimbete, vekuNamibia vanga varikowo, vekunana kuZambia hapana vandaona, Mozambique hapana vandaona, but kuNorthern Africa vanga varikowo vakati oh.
Imiwo tiri kunzwa kuti pane bepa ramakagovanawo nevamwe, manga muchitaura nyaya dzei?
Ndinachitaura nyaya inondishungurudza zvikuru ende nyaya yakakosha kunyika kwedu kuZimbabwe. Nyaya yekumiririrwa kwemadzimai muparliament. Nyaya tanga tichitaura munyika medu kubva kumaprimaries ataita. Mubato redu for example makabuda 11%. Tinoziva kuti madzimai ndiwo akawanda. Kana tichionawo nyaya dzematongerwe enyika tinoona kuti madzimai vanomiramira ukaenda kumarali ukaenda kumachechi madzimai anenge akawanda ukaenda kunotarisa kuti vakaregister unoona kuti madzimai vanenge vakawanda vanozonovhota unoona kuti madzimai anenge vakawanda asi vanonge vachivhoterwa varume saka inyaya iri kuratidza kuti madzimai vari kushushikana nawo mumapozisheni emugovernment madzimai anenge vari vashomanini kana mumakambani vanotungamira makambani vashomanini
vanga vari mumiriri wedare reparamende kumazoe south vari nhengo yezano pf vafortune chasi vari parunare kumoscow kurussia nablessing zulu westudio 7 vechidiki vebato rezano pf vari kutarisirwa kufora mumigwagwa yemuharare nhasi vachiratidza rutsigiro kumutungamiri webato ravo uyezve vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pamashoko avo ekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye kuramba mhirizhonga vechidiki ava vaida kufora nezuro musi wechipiri asi vakazochinja vachiti vaive kufora nhasi sezvo nezuro kwaifora mapato ari mubatanidzwa wemdc alliance mapurisa muharare anonziwo akanga atonyimawo vechidiki ava mvumo yekufora nechipiri sezvo zvaizosangana nekufora kwemdc alliance mukuzeya nezvenyaya iyi ivhanzisininga westudio 7 akaita hurukuro nasachigaro vevechidiki vezanu pf mudunhu remashonaland central vagodfrey tsenengamo
isu sezanu pf youth league zvatirikuita ndezvekuti tichange tiine solidarity match yedu tiri kuita solidarity nemutungamiri wenyika vari kudanira kuti notive nemaelections kana kuti sarudzo dzinenge dzisinai mhirizhonga sarudzo dzichaitwa pajekerere sarudzo dzinenge dziine mikana yakaenzana kune vanhu vanenge vachikwikwidza saka isu sezanu pf youth league taona zvakakodzera kuti titsigire danho iroro ratorwa nemutungamiriri wedu nekuti ndekekutanga kuona mutungamiriri achibuda pachena kutaura kuti tinoda kuti sarudzo dzike pachena
muri kuona sei kuenda mberi nemamiriro akaita nyika iko zvino dispensation itsvai nenyaya dzemhirizhonga nekuvhiringidzana mukutsvakana nesarudzo dzegoro rino kudai
mutungamiriri wedu webato vanova zvakare mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vari kubuda pachena kutaura kuti hatisi kuda mhirizhonga hatisi kuda kuti vanhu kana vachiona zvakasiyana uye kana vachida zvakasiyana varwe kukuradzana kana kuurayana iroro idanho hombe rakakurisa murume zvematongerwo enyika kuti utungamiriri huzvipire kuti notava kutora nzira yakadai saka ndinoona kuti kana vatungamiriri vose vakaita zvimwe chete saizvo sezviri kuitwawo navamunangagwa handifunge kuti tingaite dambudziko maringe nenhau dzemhirizhonga saka chikumbiro chedu seyusiligendaeu ndechekuti vatungamiriwo vemamwe mapato ngavachiuyawo mberi vataure zviri pachena kuti naivo havatsigiri mhirizhonga isu seyouth league yezanup f takatotora danho rekuti kana pakawanika munhu anoita mhirizhonga akasungwa hatigone kumutsvagira magweta anomumirira kana kuenda kunomira naye kumatarezi
vanga vari sachigaro vechidiki vezanup f mudunhu remashonaland central vagodfrey tsenengamu vachitaura naivan zininga westudio 7 bato rinopikisa renational patriotic front kana kuti npf rinoti vanhu vese vanofanira kuvhotera bato remdct rinotungamirwa navanelson chamisa vachitaura mberi kwemhomho yevatsigiri vemdc alliance muharare nezuro mutauriri wenpf vajelas mawarire vakati bato ravo rakabva mug40 uye ndiro rakatanga kuti vechidiki vachitonga naizvozvo vari kukurudzira vanhu vose vemuzimbabwe kuti vavhotera vachamisa musarudzo dziri kuuya nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari gweta vabrian kagoro vanoti vanhu vemuzimbabwe vachinja maonero netarisiro dzavo uye zvavaimboita mazuva ekutonga kwavarobert mugabe zvakapera vakagoro vanotiwo sarudzo yegore rino ichanakidza kupfuura makore ose sezvo vanhu vave kuda vatungamiri kwete vatongi ngatinzwei hurukuro yavaita natanonoka wande westudio 7
kwatakananga uku kwa mvura yacheka makumbo kuchati nezei nekuti kana pamba nevamwe vanhu vachitarisira kuti rwendo rwatakatarisa narwo ruchafanana nemaitiro ataita zvinhu nekuti vanhu vachasarudza masarudziro avaita tichiri navamugabe navatsvangirai andofunga masamba achinja zvoreva kuti tichaona mapoka mazhinji achiuya pamwe chete achipatana kuita yatingati coalition kana isiri coalition inenge iri collaboration mutsauko uri papa ndewekuti coalition zvinoreva kuti vanenge vabvumirana kuti tisatapinda musarudzo tichasupporta presidential candidate wenyu maconstituencies akati neakati atikwikwidzana and so on and so forth kana tawanawo masimba tikahwina election tatosarudza hurumende yedu tichaizodai tozodai tozodai ndo yatingati coalition collaboration inenge iri yekungobvumirana kuti vetuwe tiri kurwisa mhuka imwe chete kuitira kuti tibudirire ngatiite iso isu ngatisatukane ngatisarovane tokwanisa kuti tikwikwidzane asi pasarudzo yemutungamiri wenyika pangatibvumirane kuti tiso tichaita se tichatsipira nhingi kuti aveye anokwanisa kuti apinde pachigaro
munoona sokuti vanhu vachinja here attitude yavo mune zvematongero enyika kana kungoti vari kuzvipira kuti denda vaitawa vatungamiri vasiyana nevakanga varipo pakasununguka Zimbabwe
ipapo pamuri kutaura ndobvumirana napo ini nekuti sarudzo ino vazhinji vanotivo isarudzo ichatibatsira kuti tiyambuke kubva kuatingati vomaitirwa aita zvematongerwo enyika tichiri kutongwa negeneration yanamukare vamunangagwa ndoziva kuti vaedza nepavanogonawo kuti vashandure twakare tumwe tumwe asi havagone kuti vadzise ndebvu dzavanga vamera kwemakore akawanda dzekuva iwo chimvuri wavamugare
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari gweta vabrian kagoro vari parunare mukigali kurwanda natanonoka wandi westudio 7 bato remdct rinotungamirwa navanelson chamisa riri kuita misangano yekupodzana maronda nekutsvaka kuwirirana pakati pevakakunda nevakakundwa musarudzo dzakaitwa nebato iri dzekutsvaka vachamirira bato musarudzo mudunhu remasvingo Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
vachitaura nevatori venhau mumasvingo sazvigaro wemdct vajames gumbi vanoti vakaona zvakakosha kuita misangano iyi mumawadhi pamwe nenzvimbo dzakaitwa sarudzo dzeparamende izvi zvinotevera kunyunyuta kukuru kwakabuda kune vakakundwa musarudzo idzi dzavanoti dzaibirirwa uye vakavimbisa kuita bhora musango vagumbi vanoti utungamiriri hwebato ravo munyika pamwe nehwemudunhu hwakatotanga kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana vachikoka vakakundwa nevakakunda pamwe nevatsigiri vachivayananisa
healing process iri kutoitwa pamaward level nepadistrict ndofunga manzwa ndichitsanangura kuti tiri kukurudzira kuti anenge aita mavhoti ari pasi pomumwe vaviri vavo vabve vashandidzana ende isuvo seprovhinsi tichivadiploya kumwewo kundoita rimwe basa repati sezvatangoita vamurei
vamuranganwa chanyau vakakwikwidza vakakundikana mumasvingo eben pachigaro cheparamende vanoti chero hazvo vakambonyunyuta vanotambira chirongwa chekuti vanhu vabatane pasarudzo huru dzenyika
iprogiramu yakakosha zvikuru sei tichaitsigira zvakasimba kuti tifambe neanenge akabudirira musarudzo idzodzo tichikurudzira zvakare vaititsigira kuti tifambe pamwe chete newakabudirira tichisimbisa nyaya yekuti its not about kuti ndiani waita mp asi its about the party anenge achirepresenta party tichitungamidza purezidendi wedu Chamisa
vachanyawo vakakundwa navajacob nyoka nhete vachamirira bato remdc pasarudzo remudhorobha remasvingo ukuwo vagodfrey madzikanda avo vakakundwa navajackson marwisa kugutu east vanoti bato ravo riri kuita chirongwa chakanaka asi kwavo vakatogadzisana voga nokudaro havachina dambudziko
kugutu east takutoenderera mberi tichisapota marwisa akawina atina kana niti ya workshop sinzedi sirikuto fire through kampeni la president na MP wedu Marwisa.
Asi kune dzimwe nzvimbo sekuchi Reds West uko kusati kwaitwa musangano wekupodzana maronda vatsigiri MDCT vakawanda vachiri vakagumbuka uye vari kupomera vagumbi mhosva yekukanganisa sarudzo. Vanoti havawirirani nevari kunzi vakakunda musarudzo vaStanley Temba pamwe nekune mamwe mawadhi akaita seward 3, 5 ne 8 uye vari kuvimbisa kutaura pachena zvese zvakaitika kuna vachamisa avo vari kutarisirwa kuita musangano muchiredzi nemusi wesvondo. Bato reZANU-PF rakasanganawo nematambudziko akadai rikaitawo urongwa hwokupodzana maronda senzira dzekudzivirira urongwa hwebhora musango hwakange hwarongwa nevasina gutsikana nesarudzo dzebato iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mapato makuru maviri ari kutarisirwa kukwikwidzana zvakasimba mudunhu reHarare, iMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa neZANU-PF inotungamirwa navaEmmerson Mnangagwa. Godwin Mangudla anotipa nhoroondo yemavhoterwo anoitwa mudunhu iri.
Kubvira muna 2000 kusvika pari zvino, MDC yange iri kukunda musarudzo dzeparamende, makanzuru nemutungamiri wenyika mudunhu reHarare Metropolitan. Asi kubvira muna 2005 na 2008, ZANU-PF yaikunda muHarare South Constituents chete. Muna 2013, ZANU-PF yakakunda muHarare South zvekare nemamwe maconstituents mashanu, MDCT ikakunda mumatunhu makumi maviri nematatu sezvo maconstituents muHarare Metropolitan akawedzerwa zvichitevera kupatsanurwa kwemamwe maconstituency. Munyori wezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vapo mangwana vanoti zvichitevera shanduko yakaitika mubato iri yekudzinga basa vaRobert Mugabe avo vaive mutungamiriri wenyika gore rapfuura, vanotarisira kukunda mudunhu reHarare Metropolitan.
Vanhu vakatotibetsera kubvisa vamugabe tichisa vamunangagwa vanhu vomuHarare. Saka vane chivimbo navo tine chokwadi chokuti matakajakara anyaradzi mwana.
Asi munyori mukuru mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti Harare Metropolitan ndebato ravo uye vanotarisira kukunda zvine mutsindo gore rino.
Ndiko kekutanga kubva patakatanga kufoma seMDC kataita mavhota arejistwa muHarare ane huwandu hwakadaro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vana vemuzimbo wemuHarare vakarejista kuvhota, ende Harare kusekuziva kwatinoita istronghold yeMDC.
Vanhu vanyoresa kuvhota muHarare kusvika pari zvino vakawanda kudarika vakanyorisa kuvhota muna 2013. Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti bato reMDCT richaramba richikunda, asi mamiriro akaita zvinhu mubato iri achaderedza makundiro aro.
Makakatano ari muMDC acha anogona kukonzeresawo kuti MDC iwane masitsi mashoma kudarika ayaisimbowana. Asi kunyange zvave ikawana mashoma, ndinoona sekunge inenge ine masitsi akawanda kudarika yeZANU-PF.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vanobvumirana navamukuru vachiti muHarare mune vanhu vakawanda vanotambura uye hazvinetsi kutsvaga rutsigiro kubva kune veruzhinji. MDCT inogara ichikundwa neZANU-PF kuHarare South, asi vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo mubato iri mudunhu reHarare Metropolitan vaIslam Samadosi vanoti vari kushanda zvakaomarara uye vachakunda muconstituency iyi.
Hapana rimwe bato rakakwanisa kubatsira vanhu kuregister. Isu takabatsira nemaVR9 nemaVR1 form pamwe chete nekukomishena. Saka tinozviona zviri zvinhu zvinoita kuti tinoitora zvakazova rakacheka nyika.
Gore rino pachange paine mapato anodarika 120 achapinda musarudzo. Vaitai munyoro vebato reNational People's Party rinotungamirirwa naMai Joyce Mujuru vanoti rwendo runo pave nemukana wekuti vanhu vasarudzwe zvitsva uye vanotarisira kukunda.
Tikatarisa maelections angari mumashure umu angari two-way race, totarisa kuti pave pane ZANU-PF neMDC. Saka kazhinji kacho chachiitika nechekuti vanhu vanga vachiita inonzi vanga vasingachandi ZANU-PF vese vaingotsvaga logo yakanzi MDC saka ndo vanga vachiita si ndo vanga vachivhotera zvinova zvakati kosta.
Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tonjana vanoti semaonero avo ZANU-PF neMDCT yava Nelson Chamisa ndiwo mapato achavhoterwa, kwete gurumwandira remamwe mapato asina vatsigiri vakawanda.
Tiri nguva dzinoidzi patakasvitswa nguva dzinoidzi takasvitswa neZANU-PF, saka anokwanisa kutibvisa kubva kuondoka kwaita nyika through ZANU-PF iMDC chete. Saka vanhu vachavhota vanoziva pati yavanoda ende vanoziva kuti ndeipi pati inokwanisa kuti paite change munyika ende handifunge kuti vangadi kuda any other party kunze kweMDC.
Muna 2013 muHarare Metropolitan vanhu 261,925 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, 172,163 vakavhotera vaMugabe, vamwe vakavhotera vamwe vaikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanoti vaDumiso Dhavengwa veZapu, vaKisnot Mukwaji veZDP navaWalsh Mencube veMDC. Maconstituents akatorwa neZANU-PF musarudzo idzi anosanganisira Harare South, Harare North, Mount Pleasant neMbare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vadzidzisi vekumaruwa vanoti kunyoresa vana veO-level bvunzo dzemapractical ezvidzidzo zvescience kuchanetsa sezvo zvikoro zvekumaruwa zvizhinji zvisina midziyo kana zvikwanisiro zvekuti bvunzo idzi dzinyorwe. Izvi zvinotevera kutanga kushandiswa kwakaitwa urongwa hutsva hwedzidzo uhwo huri kudaidzwa kuti New Curriculum gore rino. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vadzidzisi vekumaruwa ekwaChihota vanoti kunyoresa vana bvunzo dzesainzi dzemapractical pasi peurongwa hutsva hwedzidzo kana kuti New Curriculum kuchanetsa sezvo vasina zvinodiwa zvakakwana pakudzidziswa kwezvidzidzo zvesainzi. Mumwe mudzidzisi wepane chimwe chikoro chemunharaunda ino yekwaChihota, vaLibert Mutongwizo, vanoti kuti vana vechikoro vazonyora bvunzo panotoda gadziriro yakakwana, asi vanoti gadziriro iyi haisi kufamba zvakanaka muzvidzidzo zvesainzi sezvo pasina kana chavainacho chekushandisa muzvidzidzo izvi kunze kwemabhuku chete.
Dai hurumende yatipa zvekushandisa zvacho nekuti zvidzidzo zvesainzi zvine maexperimenti akawanda, saka vana havana chavanobata kana tichingotaura nemurume.
Mumwe mwana wepachikoro apa uyo watisingakwanisi kudoma zita rake pamhepo nekuti achiri pasi pemakore atinobvumirwa kuti taure pamhepo, anoti kunyora bvunzo dzemapractical esainzi kuchavanetsa kana zvikwanisiro izvi zvikazounzwa nehurumende munguva yekunyora bvunzo. Mwana uyo anoti zvave pachena kuti vana vazhinji vekumaruwa vachafoira bvunzo dzezvidzidzo zvesainzi sezvo kwasara mwedzi mishomanana kuti bvunzo idzi dzinyorwe muna Gumiguru, asi pasina chavati vadzidza.
Isu sevana vekumaruzevha hatikwanisi kunyora combined science dzachona nokuti maapparatus achona hatina, saka zvakangofanana nekuti tinongouya takangofoira kozi hatikwanisi kunyora mapractical achona.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vanoti ongororo yakaitwa nesangano ravo yakaburitsa kuti vadzidzisi vazhinji havana ruzivo rwezvavari kunzi vadzidzise vana.
Taitarisa kugadzirira kwakaita maticha tikaona kuti maticha mazhinji ari mumaruwa anoticha zvidzidzo zvesainzi haana ruzivo rwakati chikitiro kuti vangakwanisi kugadzirira bvunzo dzemapracticals idzi vakazokwanisa kudzisupervisa zvakanaka. Tikatarisa kugadzirira kwakaita vana, takatarisa teacher people ratio iri mumaschools yakakurisa zvekuti zvimwe mamwe maklasi anenge aine murayiridzi mumwe chete nevana 80. Vana 80 ava kuti vakwanise kudzidziswa umwe neumwe kuti vazive mapracticals muzvikoro zvisina zvishandiso zvakakwana zviri kuratidza kuve dambudzo zvekuti vana vazhinji havasati vakutomboziva kana mabasics ezvinhu zvinoshandiswa mumalaboratory.
VaMasaraure vanoti zvakakosha kuti hurumende imbomisa kunyorwa kwebvunzo dzemapractical essay. Vashandi vebazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vakati tibvunze hurumende. Asi mumwe mubereki, amai Alice Kasinamunda, vanoti chinorwadza ndechekuti veZIMSEC vanenge vachingoda mari yavo kuti mwana wavo anyore bvunzo, ivo vachiziva havo kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana. Zvavati zvakafanana nekukanda mbeu paruware uchitarisira kukohwa pakuru.
Tikutaura kuti nyaya yekarikuramu iyoyo ngaibviswe nemhaka iyi, nekuti iri kudhipraivha vana vazhinji vari kumaruzevha nenyaya dzekuti kumaruzevha hakuna malaboratory zvizhinji zvaina kana magetsi hakuna.
Zvichakadai, gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 parunhare kuti havasi kuzodzokera kumashure nenew curriculum iyo yakatanga kushandiswa muzvikoro gore rino, vachiti urongwa hwehurumende ndehwekuti dzidzo yemuZimbabwe isimukire kuti ienzane neyekune dzimwe nyika. Patakavabvunza nezvekushayikwa kwezvikwanisiro zvekuti bvunzo dzemapracticals esainzi dzinyorwe zvikuru sei kumaruwa, vaMavhima vakati bazi ravo riri kushanda zvakasimba kuti zvikwanisiro izvi zvinge zviri muzvikoro zvose munyika. Kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve panyaya iyi, vana vakawanda vanogona kutadza kubudirira muzvidzidzo zvesainzi gore rino, zvinozoita kuti vatadze kupfuurira mberi nezvimwe zvezvidzidzo zvavanenge vachida kuita muupenyu. Ndakamirira Studio 7 kwaChihota, ndini Thomas Chiripasi.
Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kubva kuvateereri vedu veStudio 7 kuburikidza neFacebook neWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa kuratidzira kwaitwa nemubatanidzwa weMDC Alliance muHarare nasi. Apo vanga vari kunyunyuta vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa urongwa hwesarudzo nesangano rezeke. Aiwa, tiri wadi, tiri kutaura nani?
Na mkuma magunisa, ni ndiri bridge, head bridge. Ina anibonita mzaka shadepa mbeni, saka naka tiri. Mwazika na zekiri free and fair. Kochi, chineni kongo taura kutide parubi dinzo na niki. Raka wanda saka dini, mapoli station zeda ni kaka wanda so, si jaka itaipa.
Mtara wana ifans Matisa.
Muriku upi kwa wama Matisa?
Ndiri Maharare.
Muri Maharare, maenda ere kumachu?
Standa kumachu.
Tivudzei kuti kwako kamera sei?
Ndafara zvikuru nekuti vanhu veZimbabwe vane chinangwa wakuziva. Taane muono mumwe chete, taane one vision yekuti toda kuti tidzise vanhu vari corrupt tichisa vanhu vakanaka, vanokwanisa kutungamira nyika ichienda kune zvinhu zvakanaka. Saka tiri kudawo kuti vambire chiri chekuti tiite mareforms. Tipinde maelections pasina anobiridzira humwe, tiite free and fair elections, topindawo mukugadzisana kwenyika kwakanaka. Inini zvandibata zvaita kuti ndizodai inyaya yekuti vatamisa vanga vari kutitaurira kuti ZANU PF haisi kuda kuakcepta zvinhu zvatiri kupaumawisi, iri kutonga nekuti zvanyirira, haisi kuda kuva pati iri kupa dhemokirasi munyika. Tiri magurupu amwe maFacebook emaMDC kuda ari kuti ari kutipawo mainfomation, tichitaurawo nevamwe nemagurupu emaWhatsApp.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vari kutungamira chikwata chemaseneta nenhengo dzedare reparamende chiri kuRussia kumusangano wachakakokwa nedare reparamende renyika iyi reDuma. Vechidiki vebato reZANU PF votarisirwa kufora migwagwa yemuHarare nhasi vachiratidza rutsigiro rwavo kumutungamiri webato ravo vaEmmerson Mnangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gives Dube.